tinozvishora podza zvikurusa izvi zvine zvezviri kuitika ndokuti vhiki risati rapera mugoredzva vana vakutosungwa vana vakutoshungurudzwa vakurara mustok umwe wekuherald correspondent yavo yekuchitungiza dakarohwa iri kutoshanyarika iri kushinyira nenyaya yekurohwa nemboma nemapurisa saka isiri kuti zvimwe zvinonyadzisa mhani zvokungove vanhu vatingoita zvisina nemusoro isusu as an industry wowo tinofanirwa kuti tisanganise musoro industry nemastakeholders munyika toona kuti industry yedu ndogara ndichizvitaura kuti how do we togadzirisa sei industry yedu yezvekufambiswa kwemashoko nokuti nyaya yokungosungisana hapana zvainobatsira
ko muri kunzwa kuti kudii nezvanga zvambotaurwa kudare reparamende zvekuti vatori venhau vanenge vachida kunoita nyaya mudare irori vanofanira kunge vachenurwa nemapurisa tozonzwazve dare iroti zvakaitwa risingazive tichitarisa mashoko akataurwa naclerk of parliament
ndozvati achimbotaura kakuti ruoko rokudyi harisi kuziva zvekuitwa neruoko rokuruboshwe